mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 6 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. VaEmerson Munangagwa vanoti pane mabhizimisi vari kushanda nevavengi mukuedza kupidigura hurumende yavo. Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro muZimbabwe vanoti vari kuenderera mberi nekukurudzira kuvharwa kwezvikoro zvose zvedzidzo yepamusoro nemusi wemuvhuro. Rimwe sangano rinopikisa reNationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans rinoti hurumende inofanirwa kugara pasi kuti inzwisise zviri kuitika munyaya dzezveupfumi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanodoma munhukadzi wechitema kuti ave mutauriri wekutanga mumuzinda weWhite House. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nezuro vakaudza musangano wevechidiki veZANU-PF kuti vabatsire mukubudisa pachena mabhizimisi ari kuvhiringa nyaya dzezveupfumi munyika, vachiti zvinhu munyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka nekuti pane vanoda kupidigura hurumende yavo. VaMunangagwa vakati vanoziva kuti pane vanhu vari kushanda nevavengi kukonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika. Tanga kwesvondo rino, mutauriri weZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti havanzwisisi kuti sei mari yekunze inowanikwa nenyika ichitsakatika, vakati hurumende inoda kuti vose vanoda kusima mari muZimbabwe vatange vachinja mari yavo kuti ive madhora eZimbabwe vagozoenda kunotenga nekutengesa paZimbabwe Stock Exchange. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti iyi haisi iyo nzira yekukoka vanhu kuti vasime mari yavo muZimbabwe. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kutaurwa navaMunangagwa nezvakataurwa navaMutsvangwa nekuchidzira vemabhizimisi kwatiri kunzwa kubva kuhurumende ndizvo zvinokonzera kuti dhora reZimbabwe rirambe richirasikirwa neuremu.
VaMutsvangwa vanenge vari kufunga kuti vanoinvesta kumastock exchange muZimbabwe vanofanira kunge vachimanikidzwa kuzviita neZimbabwe dhora, kana nyangwe vari vokuzhe kana kuti vari vomuZimbabwe vana mabhizinesi kana vasina. Kuminda yemari ndo kuZimbabwe Stock Exchange kunochinjwa namari, kunotengeseranawo mari, vanhu vachichajara mari. Saka vanofunga ivo kuti zvinogona kuitika kuti nyika ibudirire nokusimbisa mari yenyika, nokuti zviitwe nemari yenyika yakaita seZim dhora. Asi vasingazivi kuti kutotaura kwavo ikoko zvinotowedzera kuuraya upfumi hwenyika, nokuti hakuna nyika ingambobudirira kana ichitaura matauriro iwayo kuvanhu vane mari dzavo vangava vari muZimbabwe kana kuti vasiri muZimbabwe. Zvokuti titevedzere zvirongwa zvokuRussia hazvinoinesa, hazvina kukama nesu. Tingava tine ushamwari hwakakomba neRussia, asi kuti maitiro ezveRussia nezvavanovimba nazvo isu hatina. Nyika dzose dzakabudirira dzapasi rino hadzitauri kana kupa mitemo yakaita seiyo yokumanikidza kuti kana uchida kuzotenga zvakati kwakati nokwakati kumuzinda yemari inokosha yakaita seStock Exchange chiita neimari yenyika yedu, zvinhu zvinoremera vanhu vane mari dzavo izvozvo. Zvinhu zvinozoita kuti vane mari dzavo vana mabhizinesi nevasina vamwe vanonge vane mari dzavo vasiyane neZimbabwe, vainde kumwe kunenge kuchitaurwa zvinhu zvinomusoro, kunenge kuine mitemo inodetsera vanhu vane mari dzavo kuti vave nechivimbo chokurima mari dzavo munyika, zvinozoita kuti mabasa yetu mnyika imo.
Chakaipa chii kuti vanu va investe mari dzavo vachishandisa mari yomuZimbabwe.
Chakaipa ndicho kuti mari yomuZimbabwe yacho iyoyo haina uremu hunovimbika kuti mangwana uremu iho kunenge kuchiri uremu hwehwanasi. Ndinoona maizi ndio panonetsa ipapo kuti vanhu vokunze vamanikidzwe kuchinja mari dzenyu, machinja mari dzenyu mozodzirima nezimudhora mugowana zimudhora ikoko. Zvinhu zvinonetsa izvozvo nekuti Zimbabwe dhora haina history yokukipa value, haina history yekuti iri kuramba ichirema asi kuti iri kuramba ichireruka. Ndio kuipa kwazvakaita ikoko nokuti vanhu kana vachirima mari dzavo vanenge vachida kurima nemari yavanoziva kuti yavanozowana imomo inovashandira zvavanenge vachifunga kuti inovashandira. Zvekare kana vanhu vokunze vacho vakabvuma kuchinja mari yavo voirima kumastock market nezimudhora, kana vozoda kutora mari yavo kuenda kunyika dzavo kunoita zvavanoda nemari yavo yavanenge vaita muZimbabwe, vachazowanepi maUS dollar achewaya. Tichiona kuti ndege dzimwe dzakaita South African Airways dziri kutadza kupiwa mari yadzo yamatiketi akatengeswa muZimbabwe, zvekare vana Ethiopian Airways ndizvo zvekare. Saka kana tikamanikidza vanhu vari kunze vane mari dzavo nyangwe vari muZimbabwe, vanozotadza kuoda zvimwe zvinhu zvokunze kana kutora mari yavo kunoisa kunze kwavanenge vachida kunozvira mari dzavo kana yarimwa mumaZimdollars. Ndokunoita kwazvinoita ikoko. Matauriro iwawo anotodonesa
muzvinafundo. Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Association of Students, ZINASU, rinoti riri kuenderera mberi nechirongwa chekukurudzira kuvharwa kwezvikoro zvepamusoro zvose munyika nemusi wemuvhuro svondo rinouya, senzira yokumanikidza hurumende kuti idzikise mari dzinobhadharwa muzvikoro zvepamusoro. Evans Zininga anotipa nyaya iyi.
Sangano revadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Association of Students, ZINASU, rinoti riri kuenderera mberi nechirongwa chekuvhara zvikoro zvose zvepamusoro munyika nemusi wemuvhuro svondo rinouya, vachichemera hurumende kuti idzikise mari dzinobhadharwa muzvikoro zvepamusoro. Masangano anoti revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, nere Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, neZimbabwe Professional Nurses Union, ZPNU, vari kuti vachamira nevadzidzi vezvikoro zvepamusoro sezvo matambudziko avanosangana nawo achisanganisira zvinovanetsawo mumasangano avari. Mutauriri weZinasu vaLennon Muzuru vanoti havasi kudzora tsvimbo asi vachaenderera mberi nekuvhara zvikoro nemuvhuro kusvikira hurumende yateerera zvichemo zvavo.
Chirongwa chemusi wemuvhuro 9 chivabvu chiri kuenderera mberi sezvatakareva. Tiri kuwana mashoko erutsigiro rwokuuya kubatirana pamwe kune mamwe mapoka akaita seATUS. Tiri kunzwa zvakare kuti manesi ari kunongona zvikuru nemabatiro arutwa nehurumende ende vari kutarisira kuti vachange vachibatana nesu panhaurwa yatakareva yemusi wa9 chivabvu.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, vaObert Masaraure vanoti vanobatana nevamwe vemasangano kuti vatsigire chirongwa cheZinasu.
Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe inobatana nemamwe macitizens ese pakutsigira urongwa hwakaparwa neZimbabwe National Students Union hwekuti musi wa9 May hakuna munhu achabata basa kana kuita chii zvacho. Tichichema kuhurumende tiine matambudziko enyaya dziri muzvikoro, isu tiri kuchemera muhoro sevarayiridzi, tichichemerawo state funded education for vana vedu avo vari kudropa out of school nenyaya yekushayikwa kwemaschool fees. Saka musi wa9 May unova muvhuro tichange tichibatana neZinasu, manesis nemamwe mawekazi nemacitizens ese tichichema even nenyaya yepublic transport iyo yanetsa zviri kuita kuti vanhu vamire vakamirira transport for up to 4 hours, vamwe vachitomira madays vachitadza kuenda kwavanoda kuenda. Saka musi wemande izuva rechimurenga, izuva rekuti hakuna munhu achashata, vanhu vese vachagara kuzipa dzavo shut down on Monday. Tichitiva hurumende igadze sematambudziko edu.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Professional Nurses Union ZPNU vaBoris Muguti vanoti nhaurirano dzavo negurukota rezvedzidzo hadzina chadzakaburitsa kusvika pari zvino.
Tiri kuti takaedza kuita nhaurirano navamurwira maererano nekukwira kuri kuita mari dzemafizi muzvikoro zvepamusoro. Takaedza kuita nhaurirano navo sezvo variwo gurukota rinoona nezvefundo yepamusoro munyika muno. Asi nhaurirano idzi takaramba kuunza pundutso, takatadza kutipa zvataitarisa kuti zvichabuda munhaurirano idzi. Takanyora tsamba dzinokwana kuita nhatu, tikanyora imwe tikaendesa kudare reparamende, asi hapana chakabuda. Vabereki vedu vari kunhonga svosvo nemuromo, vari kutambudzika panguva ino. Tichavhara zvikoro zvese zvepamusoro, tichavhara mayunivhesitis ese nemakolejis ese kusvikira vamoni murwira pamwe chete nehurumende yeZimbabwe vakoshesa dzidzo yemuZimbabwe.
Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaJafet Moyo vanoti havasi kuzomira kurutivi vachisiya mhuri yavo ichirwa yega. Vachamira nemamwe masangano kuti upenyu hwevashandi nemhuri dzavo huvandudzike.
Zvinofanira kushamisa vanhu kuti vashandi vesekta yakati varamba vasa nenyaya yekuti incapacitated. Zvifanira kushamisa vanhu kuti maticha ari kuramba basa nenyaya yemari, kana kuti manesi ari kuramba kubudzokera kuzvipatara nenyaya yekuti havana mari. Hazvifanira kushamisa nenyaya yekuti ndiro chokwatika kuti mari yacho haipo, havasi kuiwana. Vanofanirwa kupiwa kodzero iroro. Saka maorganization akawanda ane maprograms avo. Saka vanenge vachisapota maprograms iwayo.
Mumwewo mubereki vaimbove murayiridzi kwemakore akawanda vave pamudyandigere, Ambuya Christina Mawire, vanoti vana vari muzvikoro zvepamusoro vari panguva yakaoma.
Toenda zvekuyunivhesiti, simesta yoga vari kuwedzera mari pamasimesta anodzidzwa maviri pagore. Saka simesta yoga yoga kutowedzera mari. Tikatoverenga mamadigiraundi 86,000 ari pasi ari kuita kuma 70,000. Saka vana vechikoro vanopedzisira vati tomboveregera kutodzidza dzimwe simesta totondotsvaga mabasa. Vamwe vari kutoshanda mumamaini kana neclaimu yake ongonopiwa kanzungu ikako kekuti akangokwanisa kuti akareiza wozodzokera next semester wombondodzidza.
Hurumende inonzi yakavimbisa kugadzirisa nyaya dzemihoro yevashandi vehurumende, asi hapana chati chabuda. Ukuwo kudonha kwemari yemuZimbabwe kunoramba kuchiwedzera zuva nezuva, zvinogona kupa kuti mitengo yezvinhu zvese irambe ichikwira munyika. Nhasi vamwe veruzhinji vari kupinda mumigwagwa vachiratidzira pamusoro pekumira kwakaita zvinhu munyika. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti rinomira neveruzhinji nhasi muchirongwa chekuratidzira muguta reHarare. Ndakamirira Studio 7, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Mutungamiri webato reNationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans vaDivine Hove vanoti hurumende inofanirwa kugara pasi kuti inzwisise zviri kuitika munyaya dzezveupfumi kana ichida kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemabhazi anotakura veruzhinji munyika. VaHove vanoti dambudziko iri harigadzirisike nekungotenga mabhazi matsva achiungana munyika, asi kuti panofanirwa kuwanikwa nzira dzinoita kuti vanhu vakasike kufamba kubva panzvimbo imwe kuenda pane imwe munguva pfupi. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaHove.
Dambudziko retransport situation muZimbabwe idambudziko ranetsa macommuters zvinosiririsa zvikuru, nekuti vazhinji vava vari kupedza nguva yakareba vari mumitsetse yekuda kuenda kudzimba dzavo, kunyanya manheru nemakuseni pavanenge vachida kupinda paya mudhorobha. Asi chakakosha ndechekuti dai hurumende yaedza kunzwisisa kuti ikonomi yeZimbabwe yasanduka zvikuru kubva panguva yanga iri kuma 1990s kana kuti nguva yeRhodesia, nekuti paya industry yaishanda zvikuru, vashandi vazhinji vakanga vari vashandi vanoenda kuma industry nenguva dzakafanana, tomboti kuseni kana manheru achidzoka. Asi tikatarisa ikonomi yedu iko zvino yasanduka zvekuti vanhu vakawanda vava kuzvishanda. Ukatarisa mupavement, vanhu vakawanda vari kutengesa zvinhu vari mupavement. Ukatarisa town, mashop mahombe ava kudividwa, kureva kuti mumwe nemumwe ari kuita business mumadhorobha kunyanya.
Saka izvozvo zvinorevei vahove zvamuri kutsanangura izvi?
Izvozvo zvinopa kuti pave nemidhi yekuti vanhu vange vachifamba up and down vachinotsvaga mastocks, vachitenga vamwe vachienda kumesina, kune dzimwe nyika, kune mamwe madhorobha vachienda kunostoka zvinhu zvavo. Saka ikonomi yedu yadosanduka, haichada kuti itreatwe seikonomi yekudhara yekuti vanhu vakawanda vaimukira kuenda kubasa panzvimbo imwe chete kana kuti kuindastry imwe chete kana kuti area imwe chete. Vanhu vakawanda vakuuya mutown vachimhanya mhanya iye iri kunzi nemazuva ano kungwavha ngwavha. Saka transport situation iyi iri kuda kunzi ishande negovernment iyi haisi kupindirana nezviri on the ground. Transport system iyi haichakwanisa kuti iservice zviri kuitika on the ground. Uyezve ukatarisa uwandu hwevanhu vamudhorobha, vanhu vakawanda vari kubva kumaruva vachipinda mutown. Ukatarisa chiro congestion yemota chaidzo, inokutaridza kuti volume yevanhu vari mutown yawandisa. Saka izvozvo zvinoita kuti transport system iremerwe.
Zvii zvimwe zvamungati zvashanduka munyaya dzemamiriro eupfumi hwenyika?
Ikonomi yedu yasanduka pakuti vanhu vakawanda vaakugara kunzvimbo zhinji dzemumativi emadhorobha. Zvanga zvakasiyana nemazuva ekutanga kuti vanhu vaigara kunana chitungwiza chete. Iko zvino chero vanhu vaakugara chero kuya kunonzi kumalow densities. Unowana vanhu achienda ikoko nemakombi nemishikashika nemabhazi kumalow density kwacho ikokoko. Zvinoreva izvo kuti izvo transport yasiyana nekare kwokuti vanhu vaigara kumalow density vaienda nemota dzavo kana kuti vaishandisa inonzi private transport. Saka vanhu vatekeshera all over maguta umu, vatekeshera all over business, everyone ari kuedza kurarama nekuti upenyu hwakaoma. Saka izvozvo zvinoita kuti transport situation itoita complicated pachayo.
Mutungamiri webato reNationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans vaDivine Hove vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani vashamarari veStudio 7 navose vakateerera. Ndoda hangu kutaura pamusoro penyaya ndanzwa apa yemapurisa eSouth Africa ari kuda kuti mudzimai vaElvis Nyati vakabondwa vaya vauye kuSouth Africa kuzovabetsera kutendeka vanhu. Handioni zvakanaka. Iwo mapurisa eSouth Africa pavane vaya vakambosunga vaya masuspekti vaya, ngavavatumire mavhidhiyo namafoto mudzimai vaElvis Nyati. Kana pangava pane vavanoziva vanogona kumutendeka ipapo, bhozi kuvadzosa kuSouth Africa zvinogona kuvapinza panjodzi. Ngavavatumire mafotos emasuspekti kana kuti mavhidhiyo, vatendeke kuti ha uyu ndomuziva, uyu ndomuziva, ndoona zvingabatsira, tatenda.
Makadii vashamarari veStudio 7 nemhuri yese yeZimbabwe. Ndiri muno munyika yeSouth Africa kuJohannesburg. Ine manzwi angu andoda kutaura ndeyekuti kana tichida kunoregista kuvhota, hatimiriri kuti tiende kunoregista kuvhota, mavhotsi ava pedo pedo nokuitwa. Chekutanga chinofanira kuti chiitwe kuenda kunoregista kuvhota nguva ichipo. Kana taregista kuvhota nguva ichipo, tozoenda tonovhota. Zvingava nani kuti tinoregista kuvhota todzoka uye nekunocheka kuti masita edu kana tichiti takamboregista arimo here, nokuti vazhinji tichadisappointiwa patinenge takufungidzira kuti toda kunovhota. Tosvika torambidzwa kuvhota kana kuwana mazita edu asimo. Saka ngatiendei nenguva kana tichida zvokunoregista kunovhota kuZimbabwe.
Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tichatiri kushora hedu chiri kutwa nemapurisa emuno muZimbabwe nyaya yekudzingirira dzimotikari nekusunga dzimotikari. Vanhu vofamba sei pese pese mupurisa ari paidzingira motikari. Takutonzwa kuti kwamutare kwemota yabhe kwaidzingirwa nemapurisa ivo vavatiza. Hatizi kubatikana ndizvezvi zvezvi.
Mangwanani mangwanani vateereri vestudio 7 ndini chipeta chipeta ndiri kuJobeki. Problem yatinayo isisi maZimbabwezi hatina kubatana, hatina kubatana. Kunyanya isisi verudzi rwechishona tina kubatana. Mukati handeiwo tinoningirika tukuya kuzopindirwa mulocation yakati, ngatimireiwo nedu makumbo maviri tizame kuzvidefenda. Unonzwawo muachiti ini ndine nhamo yangu, ndine nhamo yangu. Mukatarisa zvakaitika maZimbabwezi vari vekuchindevere vakabatana. Mukatarisa muHillbrow vaive vakupindirwa nemazulanga, vakati hakuna izvozvo uyaitipedzerani. Havana kuzombodzokera futi. Iye zvino muJoburg CBD makanyarira kuti Z, those population zhinji irimo maNdevere vakabatana maNdevere. Zvimwe ndezvimwe maNdevere akabatana, isu mashona hatina kubatana. Tinoteta.
Makadiko, makadiko, vatsigiri vestudio 7, ini ndiri kuPolokwane, Pietersburg. Ndinoti ini kumusha zvichanetsa kuti tiende, kumusha zvichanetsa kuti tiende, chero tichirobwa hedu kuno kuSouth Africa zviri nani, because kusiri kufande kuupi, kumusha kwacho tinongondorobwazve. Saka kwose kunongova kufa, kuno kwatinotizira. Nhamo yedu yangova nhamo yeibepa refodya, uku kunotsva, uku yakarumwa. Saka hatizi kutotizira, saka tongoti zviri bheta kufa tiri pamabasa tichitsvaka kuriritira vana.
Mamukasei pastudio 7, ndokukwazisai mose vashamarari vestudio 7, munotiitira zvakanaka. Inini hangu chandati nditaurewo ndechekuti pamafungiro angu nezvinhu zviri kuitika ndezvekuti chata kungochembera ndechekuti munhu wese kunyange uri kupi kana kuti uri kupi, as long uchingonzwa peini pauri maererano nezviri kuitika munyika maunobva, maunogara, kunyika kwawakabva, please takumbirisa kuti uya uzonyorosa kuvhota. Ndo chinhu chega chinokwanisa kutibvisa parumananzombe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vadoma muzvare Karine Jean-Pierre kuti ave mutauriri wemuzida weWhite House kana kuti White House Press Secretary. Izvi zvinoreva kuti muzvare Jean-Pierre vave mudzimai wechitema wekutanga kuva mutauriri wemuzinda weWhite House. Tabata muzvinafundo chipo dendere kuti vatiudze zvizhinji pamusoro pamuzvare Karine Jean-Pierre.
Chekutanga tinoti inyaya inofadza zvekuti kwete kungoti munhu mutema, asi kuti mwana vabereki vake vakabva kuHaiti, saka she's Haitian, akabarirwa kuHaiti achizouya kuNew York. Upenyu hwake, makuriro ake unoreflekta makuriro evazhinji muno muAmerica, kunyanya vana vechitema vanokura mune atinoti maworking families, achizoendawo kuchikoro nemascholarship, achiramba achidzidza achibudirira mudzidzo dzake kusvika paakazoshandira kampeni ya President Obama.
Zvamunotarisira kubva kwaari chii, sezvo ari mudzimai wechitema wokutanga kuti aite basa iri, chii zvamunotarisira kwaari?
Handifungi kuti kuti mudzimai chete, ndinofunga kuti ndiye munhu wekutanga, mutema wekutanga
hongu,
kuva muposition iyi. Varume nevakadzi pamwe chete, manzwira angu ndiye kuti ndiye munhu wekutanga mutemo wekutanga. Handifungi kuti patombova nemunative American kana mulatin American. Saka chekutanga ichingi zvichabatsira majournalists vechitema vanowanzosumudzawo maoko avo kumapress conference vasingashidzwi, zvichaitawo kuti mamwe maissues anoaffecta macommunities akasiyana-siyana auye kufront and center. Uye shushaka muna kuhuti vana vechitema kunyanya vedu vana sikana vatema warukukura mnu mamerika va ni complexion ya kafana na niyaki wakuri wachizuona wiko shunu wani wachizuona msupreme court wiko shunu wachizuona nikuti press secretary ane isi mbaraka nyanyisa kana government inesha ya kuda kutaura shunu uya na press secretary president anesha aruda kutaura shunu uya na press secretary madzi na u vano imi vena u muno dipenda on press secretary kuti muwene na u zenyu nemubvunzo yamunayo kana ichigairwa neadministration ndiye murombo mumiririri wehurumende saka zvichachinja zvinhu zvakawanda zvichasangana zvidikidiki kufana nemaonero atinozviitawo isusu muhurumende sevanhu vatema
kuti Karin apiwe basa iri munofunga kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden chii chavakaona paari
ndinoti vakaona history yake haana kutanga nhasi akabvirira kare vashanda naye kubva achiri muadministration yapresident Obama achikwira muzvinzvimbo zvake takaonawo akaita first press statement press conference yake mwedzi yapfuura saka ndinoti munhu azvipruva pabasa rake tingadaro kuti azvipruva saka zvanga zvingori pachena kuti kana pachinge pabviswa muzvare skapi pachaiswawo iye nekuti sadeputy anga achiita basa rake zvakadaro
ko vanhu munofunga kuti vachazvitambira sei tichireva hedu vanhu ruzhinji rwevanhu kusanganisawo nyangwe vatori venhau vomuno muamerica vatori venhau vekune dzimwe nyika munofunga kuti vachazvitora sei
muneziya nemamiriro akaita politics emuamerica ndinoona kunge vanhu vazhinji vachafara naye ndozvandatanga kuona paintanet asi munongozivawo politics dzedu kuti zvichava zvebato vekune rimwe batowo vacha tokutiwo dai anga ari murepublican kana aiswe ipapo mademokrats aifara asi vozotanga kuti kudoma zvakaipa pamusoro pake nekuti ingoriwo nguva yepolitics yatiri asi maonero angu ndeyekuti vanhu vazhinji chero kuti nhau dzacho dzichangoburwa asi ndiri kuona kunge vanhu vazhinji vazvitambira nerufaro nekumukorokotedza uyezve basa rake richange rakaoma ichokwadi ichocho zvichange zvakamuomera kukunda vamwe vese vambova nechinzvimbo ichi achange achiscrutinizwa mapfekero ake matauriro ake magariro ake upenyu hwake huchange huchiscrutinizwa zvakanyanyisa kudarika zvaanga achisangana nazvo asati ava pachinzvimbo chakakura chakakosha kudai
sei muchidaro profesa
nekuti ndozvinowanzoitikira vanhu vatema takaona pana Justice Ketanji Jackson Brown kuti matarisirwo avo kana chiso chavo chaicho chainyanyisa kutsoropodzwa kudarika mamwe masupreme court justice saka ndiri kuona kunge vanhukadzi vagara vanotsoropodzwa asi iye semunhukadzi wechitema anobvawo kunyika heiti isina mari yakawanda ndinoona kunge kutsoropodzwa kwake kuchange kwakanyanya nekuti muamerica nhau dzereisi idzi tinongodzizivwa kuti dzakakosha ende dzinoshepa maonero anoita vanhu
avo vange vari muzvinafundo Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts muno muamerica vari parunhare kuMassachusetts nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vaEmerson Munangagwa vanoti pane vemabhizimisi vari kushanda nevavengi mukuedza kupidigura hurumende yavo vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro muZimbabwe vanoti vari kuenderera mberi nekukurudzira kuvhara kwezvikoro zvose zvedzidzo yapamusoro nemusiyi wemuvhuro rimwe sangano rinopikisa reNationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans rinoti hurumende inofanirwa kugara pasi kuti inzwisise zviri kuitika munyaya dzezveupfumi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanodoma munhukadzi wechitema kuti ave mutauriri wekutanga wechitema wemuzinda weWhite House tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zviyo dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.